Vakawanda munyika vanonzwa ari kuchema kuti mitengo yezvinhu kusanganisira zvekurimisa iri kukwira zvisina mukara akamboona izvo zvave kusiya vakawanda vachishaya pekutangira. Nekune rumwe rutivi mutengo wezvekudya zvinosanganisira upfu nechingwa unonzi uri kungoitawo chamaramba mhuru pamadiro. Nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanoti kukwira kwemitengo yezvinhu uku hakufanirwi kukatyamadza vanhu nekuti hurumende yakatozivisa kare kuti mitengo yezvinhu ichafambidzana nemisika yemari iyo inomirawo nemari yekunze kwenyika zvikuru nedhora rekuAmerica.
Hapana chinokashamadza apa nokuti hurumende yakatotora chinhanho chekuti mitengo yezvinhu yave kumira nemisika. Tino misika inomira nemusika wemari yokunze kwenyika yeforeign currency. Isu tinoziva tose kuti musika uyu hauna kumira zvakanaka, uri kungoenda nzira imwe chete. Saka naizvozvo kudonha kwekuita Zimbabwe dollar pamusika wemari yokunze ndiyo zviri kuita kuti mitengo yose iri kutarwa nemafambiro ari kuita zvinhu pamusika iwoyo ndiwo ari kuita kuti zvinhu zvirambe zvichingokwira.
Semuenzaniso, mutengo wechingwa unonzi wakakwira kubva pamadhora 14 ane masende 45 ukaenda pamadhora 10 ane masende 45 parofu. Dr. Kanyenze vanoti kuti zvipedzwe panofanira kuitwa mungonera pamwe pakati pehurumende nevamwe vose vane chekuita nezvemabhizimusi.
Dambudziko iri rinongopera kana tagara pasi taziva kuti rume rinye harikombi churu, taziva kuti chara chinye hachitswanyinda, taziva kuti zvinhu kuti zvifambe tofanira kugara tese pamwe chete sevana veZimbabwe, tobatira pamwe chete, tofungira pamwe chete, torera pamwe chete, toronga nyika yedu tiri pamwe chete.
Mutevedzeri wemunyori mukuru musangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaThomas Masvingwe vanotiwo kukwira kwemitengo yezvinhu zvakaita sechingwa kunoomesera veruzhinji zvikuru vashandi ava vangava vekurwisa kuti vangokwanisa kuwana chikafu kaviri pazuva mangwanani nemanheru.
Zvapachena kuti mari iri kutambirwa nevashandi haichagoni kuti vararame. Sevashandi tiri kutoona kuti kurarama kwacho hakuchatoiti. Vashandi vashomanene vari kutambira mari inosvika 1000 RTGS. 50 kg yehupfu yamataura ya 500 RTGS. Mushandi anoda rent, anoda kudya, anoda mafuta, zvese hazvisi kukwana. Programu inonzi austerity tiri kuona kuti ndeyekuunza urombo kuvashandi.
Matambudziko ekukwira kwemitengo yezvinhu aya anonzi haasi kunzvengawo varimi ava vanonzi vapererwa nemazano nekuda kwekuramba mitengo yezvikwanisiro zvavanoda ichikwira. Mukuru weboka reTobacco Industries and Marketing Board Dr. Andrew Matibiri vanoti kukwira kwemitengo yezvekurimisa kuri kubata varimi vose kusanganisira varimi vefodya izvo zvinogona kudzikisa ndimo mwaka uno.
Matambudziko arikungosanganawo nevamwe varimi vanorima zvimwe zvirimwa angofanani neatiri kuona kuvarimi vefodya. Zvirinyaya kuneta nenyaya yemitengo yatonzi mainput yekushandisa pakurima, mafertilizer, mishonga yekushandisa nezvimwe zvakadaro, magetsi ari kunetsa kuwana, mafuta nemabhigizi vekushandisa kurima zviri kunetsei kuwana. Rinowanikwa zvarapo neapo hazvichiri kunetsa. And uye zvakare mvura haisati yanyatsonaya zvatikurevisa kuti mvura yekunyatsodyara fodya nekuti fodya haisinyatsosimuka yanaya. Hongu varimi vachikudyara zvavo fodya.
Semuenzaniso, tsaga refotereza yepamusoro rine uremu hwemakirogiramu 50 rinonzi rave kutengeswa muzvitoro zvakawanda nemitengo iri pakati pemadhora 500 kuendawo kunosvika ku600 emadhora. Tsaga refotereza yepasi rine uremu humwe chetehwo rinonzi rave kutengeswawo nemadhora emunyika ari pakati pe400 ne500 emadhora zvichienderana nekuti uri kushandisa nzira dzipi dzekubhadhara sezvo vezvitoro vari kunzi vave kusiyanisa mitengo kana munhu achibhadhara nemari yepepa kana yesimbi kanawo achitenga nemakadhi. Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kusvika pawanikwa mukana wekuti zvinhu zvose zvigadziriswe kuburikidza nekuita muonera pamwe chuma chemuzukuru mune zveupfumi, zvinhu zvicharamba zvichiomera vakawanda munyika veruzhinji vachinonga svosve nemuromo.